Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 16, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvedzidzo rayambira zvikoro zviri kukwidza mari yedzidzo kuti vasazochema kana hurumende yovatorera matano. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti gwara reupfumi riri kutorwa negurukota rezvemari pari zvino harisi kuratidza pundutso. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri kunzwisisa kuti pane zvikoro zvikuru zvemaboarding zviri kuwedzera mari zvichiti zvinoda kutenga chikafu sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Asi vayambira vari kunyatso vari kunyanyokwidza kuti vasazochema kana hurumende yovatorera matano. Zvikoro zvakawanda munyika zviri kunyorera vabereki tsamba zvichiwedzera mari zvopa kuti vabereki vacheme cheme vachiti naivo havasi kuwedzerwa mari kumabasa kwavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Mavhima.
Pane zvikoro zvakati wedzerei mari zvizhinji zvakawedzera nemhando inoita kuti zvikwanise kupa vana chikafu nezvimwe zvinodiwa pachikoro zvakakwana. Izvozvo hatina kupokana nazvo. Takati isu chikoro kuti chirambe chichiendera mberi chinotoda kuti chive nemari yakakwana. Hazvibatsiri kuti titi chikoro rambai muchichaja mari yamakanga muchichaja mugore ra2018. Izvozvo zvose zvachinja zvinoita kuti vana vawane chikafu pachikoro. Saka sekretari wedu akatarisa maapplications aiitwa nezvikoro ekuti vakwidze. Ose maapplications ezvikoro zvakaita zvine tsarukano uye zvisinganyanyi kuomera vabereki akaita kuti zvikoro zvikwidze nepamusoro pekutoda kuti zvikoro zvirambe fambira mberi zvakanaka. Asi kune vamwe vanozonyanyisa kukwidza kwacho.
Ivavo vanoitwa sei?
Ivavo kana vari mumagovernment schools kana kuti maschools akaita semafaith based, sekretari unopindira achiti aiwa hamungakwidzi zvakadai nekuti hurumende iri kukubatsiraiwo kumaticha nezvimwe zvakadaro. Saka kukwidza kwacho kunofanira kuyereshei. But kune anonzi association ematrust schools.
Ko kune matrust schools zvinenge zvichifamba sei?
Ayo ndiwo maprivate schools. Kazhinji vanenge vakawirira nevabereki. Kazhinji vanogara pasi nevabereki vanoisa vana ikoko. Vowirirana kuti tokwidza kusvika pakati. Saka iyayo kana zvakuzotaurwa munhau, mapepa kana generally pasocial media zvinoonekwa kuti zvikoro izvozvo zvinenge zvichinzi zvakwidza zvakanyanya. Asi kazhinji vanenge vane maagreements avo. Uye ministry even though ichipindira vanofanira kutanga kupindira e-competitiveness commission inozofanira kuenda ichiti izvi zvamaita izvi hazvisai chidzikisai kana kuti rivesai zvamanga maita. Saka mutemo wanga uripo kare nemutemo uchazovepo watakagadzira muparamendi unoti iyayo maprivate schools anofanira kucontrolewa necompetitiveness information. Wabereki vanenge vachiona kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka vanofanira kuti vaine commission itarisise nyaya dzacho. Kana zvazorambisisawo ministry ndoinopedzisira yapindira kugadzirisa nyaya dzakaita seizvozvo.
Muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti gwara rehupfumi riri kutorwa negurukota rezvemari pari zvino harisi kuratidza pundutso. Vachitambara vanoti izvi zvapa kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende zvikuru panyaya yemari yemaRTGS dollars yairi kushandisa. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu zvekare weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
Profesa Mtuli pawakapinda mugovernment vakauya neAusterity for Prosperity vachiedza kuti vanga vachiita kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana munyika yatingati macroeconomic stability. Asi zvatiri kuona stability iyaya haisati yadzikamidzi. Infact tiri kuona instability yakanyanyisisa pakuti zvinhu zvinoramba zvichikwira. Zvinhu zvinoramba zvichiti netsei hazvisati zvazvinhu hazvi kugadzikana. I think setarisiro yanga iina Minister of Finance Professor Mtuli. Makaonawo zvakare hapana chanyanya kushanduka in terms of mabatirwo anga achingoita mari. Muri kuona nyaya dzemoney supply growth, even International Monetary Fund yakatotaura kuti money supply growth yemuZimbabwe iri kunyanya kukurisisa zvisiri sustainable. Nekuti kana growth yemari iri kukwira but economy iri kushrinka, zvindo zvimwe zvinenge zvichikonzeresa inflation. Makaona on average per month kubva muna January money supply growth yedu yanga ichikwira about 80%, but economy yedu svondera pera iro taka kwakaparirwa pre-2020 pre-budget strategy paper irotaura kuti economy yedu ichadonha gore rino by -6.5%. Saka izvozvo zvinoita kuti pave nepressure yekuti zvinhu zvirambe zvichikwira. Saka in terms of machanges anga akatarisirwa haasati aitika anogona kuita kuti zvinhu zvinge zvichifamba negwara rakatisiya nezvarari kufamba naro pane nguva.
Asi izvi hazvinganzi here upfumi hausi kunyatsokwira nenyaya yekuti munyika mune nzara?
Ichokwadi ichocho, igoti iri mugore renzara and agriculture yedu ine kusafamba kwakanaka kwezvinhu maagriculture kunoafekta ikonomi yese. Saka I think idambudziko iroro riripo raita kuti zvinhu zvinyanye kubva zvaderera. Butwo chimwe chiri kuitika nyaya dzeconfidence, maona kuchinjwa kwaita mapolicies munguva shoma pupi pupi ichangopfuura. Within the last 6 months taexperienza machanges akawandisisa aita kuti vanhu vasagadzikane. There's a lot of policy inconsistency, a lot of policy instability. Saka izvozvo zvaafekto zvakare confidence nekuunzwa kwaitwa Zimbabwe dollar. Zvinhu zvisati zvatigadzikane kwakaita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka.
Asi ivo vamutuli vanenge vari kutika gore rinouya vari kutarisira kuti zvinhu zvinogona kunge zvaanani zvokuti upfumi hwenyika hunenge huchiti kwirei.
Tandarisiro iyoyo, but tandarisiro iyoyo iri kudependa nekuti tinenge tawana mvura yakakwana yakanaka here. So far ma weather forecast ari kutaura kuti tinogona kuwana below normal to normal rainfall. Saka takakwanisa kuwana normal rainfall zvinoita kuti agriculture inge ichisimudzirwa, uye zvinogona kuita kuti kukariba mvura itizare zvoita kuti electricity generation yedu iimprove. But angori maassumptions aripo, hatisati tane chokwadi chekuti tinowana mvura yakamira sei. But takasakwanisa kuwana mvura yakanaka, then economy yedu inogona kuderera zvakare irogo rinouya.
Dr. Prosper Chitambara vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja pamwe chete negurukota rezvemari vamutumi Ncube vari muAmerica kumisangano inoitwa gore negore neInternational Monetary Fund pamwe chete neWorld Bank. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous muhlanganyauye weStudio 7 uyo atanga nekuvabvunza zvaanotarisira kubva mumusangano iyi.
Ah, sionoziva Zimbabwe imemba yeIMF and also a member of the World Bank. So my annual meetings is the time when the management of the bank and the IMF will be presenting their work activities that they did during the year and also my programs anonga now for the rest of the whole world in terms of financial development. So yes, my meeting I can attend and also those are the time when we also meet other institutions. It's a good place to meet other financial institutions. Like says Zimbabwe, other side meetings are very important to do with the Zimbabwe development strategies.
Vamangunjika pari zvino vazhinji munyika vari kuchema nenyaya yebond. Pane urongwa here kuti zvichasanduka pamamirira akaita mafambisirwo ari kuitwa nyaya dzemari munyika.
Handizi kuti vachitora chimane bond ndafota vachimanga nyaya yemaprize anonga ari hai. Saka handisikudzisa kuti mubvunza wako ndokuti chii kuti une chimane bond haisi bond which is issue ndafoti chikumusha chiripo chizhinji uchindo attend to maprices anonga ari hai and therefore we need to stabilize the exchange rate kuti isadini isakoze maprice increases.
Vamwe vari kuchema chema vachiti ivo dai madzukira imi kuAmerican dollar kana kuti mari yekunze yekuAmerica nekuti inenge inobata huremu. Zvakamira sei pane nyaya iyo?
Sanata kuti haizi nyaya iyoyo chipo chiripo nyaya yekuti izvo tiri kuti maprize edu aite stabilize. Stability yemaprize inobva kuma kuti tingatine foreign currency. Haisi nyaya yemaus dollars inoita kuti nyika inake asi kuti tofa kuti tine production. Zimbabwe chitisina productivity. We tune importa zvakawanda zvikuru kusanganisira zvinosangana negorosi wheat. Tune importa mafuta ekunyisa kubikisa nawo. Tune importa mukaka. It's not kuti hosha iyoyo inofokurapa nekuinkisa production. So a currency is dependent on the productivity of a country and also confidence in nyika. So whether you are using US dollar, Zimbabwe dollar, can I go to any currency in the world? I see Nyayacho. Nyayacho, we need to work hard as a country. We need many entrepreneurs to produce goods and services. If you are importing, how can you make your currency strong? It means that you need more foreign currency. So, we just need to ensure that we manage our production levels and we manage our confidence levels. Those are the two parameters that are influencing the currency in Zimbabwe.
Tiri panyaya iyoyo yamataura yekuti panodiwa kuti paive neconfidence. Zvii zvingaitwa zvamuri kuita imi sagavana kuti muone kuti izvi zviri kuitika?
Confidence yeZimbabwe is far wide and ndo zvakawanda. Chekutanga tofaka kuti nanzi unit of purpose. Tofaka kuti social cohesion. It's like a teamwork. We need to have a very strong team in Zimbabwe kuti zvifambike zvakanaka. Zvinoreva kuti maZimbabweans takasanganiswa pamwe chete teta maentrepreneurs akanaka tose and at the same time tachiita kuti tiite minimize I can just say a little bit of less of bad news in Zimbabwe is very important. Every time when you read the newspapers, the social media, it's all negative. So instead of producing or reinforcing negativity, we need to reinforce positivity in Zimbabwe. So at the end of the day, such things will be very important. So less of bad news is very important for increasing confidence. Disinformation, misinformation, those ones need to all be minimized.
Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, John Manguga, vari parunare mu Washington DC na Marvelous Mhlanga Nyahuye. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. NewZimbabwe.com inoti bato re MDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa raende satsamba zvechimbi chimbi kudare repamusoro redzimosva richiti rinoda kuti mapurisa mazhinji vari kungomira mira mberi kwemahofisi avo vabviswepo. Mudaily News mune nyaya inoti vashandi vatatu vereserve bank of Zimbabwe vanogona kusungwa mushure mokutadza kwavo kumira mberi kwekomiti yeparamende kwavakange vashedzwa. Munewsday mune nyaya pamusoro pemagweta ari kukurudzira Chief Justice Luke Malava kuti vabvise muchemo unoti mutungamiriri wenyika haaendeswe kumatare edzimhosva kana achinge apomerwa mhosva. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Dimenzo pano pa SA pano baba vari kuti povo nani government organization vanongonyora chete nhau yekuti kodzero dzavanhu dziri kumbunyikiswa waiye vasinganyori kuti mota dzamapurisa dziriita sei dziri kupiswa. Mapurisa ari kurohwa iwo kana vari mapurisa kana kuti vachiza basa rechipurisa munhu akaresista arrest panoitwa inonzi maximum force. Ko vanhu vaprotesta murunyararo vapondwa vakuwadzwa vaurayiwa vaisaka maximum force kuti zvoonekwe zvisvike zvoonekwe kunzi asirias nechinhu chedu. Zvino ndafara kunzi vavabiti vachitotaurawo kuti kwamahomed musa kune posta rakatonyorwa kunzi prize inogona kutongochinja anytime usati wasvika uri patiri. Vakomana anachamisa anabiti tiri mumashure menyu tiripo ndokuti saka takakuisai pamuri. Muri kuona kuti munangagwana kutaura kuti munongoukura muchingoukura tisi tichiita sei tichingotonga tichingotonga kutosekwa kwatinenge tichiitwa. Vakomana chiitaiyo purani b. Plan B kana kutotora security yo yaanenge achidada nayo because munangagwa nemukadzi wake haangambogoni kuti kunda isitese chinhu chingachiibvechi. You can promise that security iyoyo zvamungazovaitira kana chinhu chike chabva ichi. Handi munonzi muri maloya makadzidza handidzeka kudzidza kwamakaita apa. Tiripo vakomana tiri mumashure menyu tinokuteerai tiri mumashure menyu tinokusapotai. Vakomana ka zvinhu zvasvika panguva isingazoiti musangotaura chete kana kungoukura zvonotaurwa namunangagwa zvazvicha. Take action vakomana. Take action nguva ichiripo hapachaidi zvinhu zvechikristu kana zvechidzimai apa. Pakutodiwa purani yakasimba manje kuti chinhu chiite sei chibve nyika yaenderere mberi chinhu chachingambobvi nehumainini uhwu vakomanaka ndatenda zvangu.
Mangwanani yakanaka Studio 7 vana mukoma wande ndaanchingoda ngotaurawo panyaya yezviri kuitika muZimbabwe. Tatambura vedu wei ini ndiri muMozambique ndiri mubheira. Nyaya iri kuitika muZimbabwe haisiri nyaya kwayo. Dai mudhara abuda asiya chigaro munangagwa ngaasiye chigaro nokuti hazvichabatsiri zviri kuitika izvi.
Rugare rugare vabati veStudio 7. Ndokumbirisawo avo babawo vanonzi vamugwadawo vamugwadawo. Enenika ndashaya kuti vanhu vezanu havazvioni kuti ndo vari kuuraya nyika. Havazvioni vamugwadika taurayiwo semakazvara. Mukazvezvitibatei bichana moitawo semakaberekaka kana denga munowana rakavhurika kune kwamuchazoenda. Ndatenda hangu apa.
Masikira ere maStudio 7 apo masikira ere ndikuzongotora nyaya yekuti munonga munovita uri panyaya yemavoice recorder mavoice unokwanisa kuisa kana 4 or 5 vasi kumbopinda pazoshanda chizanu zanu era ngoziya kana iri nguva inonga iri kuite shoma munokwanisa kutoita kana 1 hour chaicha simba rekuteerera tinaro kana kusvika muzi 45 minutes chaii chaio haya timboonei tiba kuteerera because vanotora anhu apa unotozwawo kuti anhu pane ane mono unonga uri nani nani ndozoita uyoyo unonzi pupa itogara pi uyo hazi tagwiri wezanu pf amba vatora nyaya yekuti hanzi vanhu vanorwira kudzira vanhu vari kunyepa chichi vari kutaurwa zvekuti hanzi mapurisa vati vati ndaakukanganisa murume makambotaurirwa he nyaya yekuzi mazanu pf ngaasataure baba muzanupf nguva yekutaura baba kuzi ivo anotaura kuzbc vaanonga achinyatsa kusimbisana pachizanuzanu asi atambozwa munhu emdc achitaura zvinhu zvake zvaanonga azvina zvirai anongobudisa panonga pangaurosvika zvisvika kwete zvimhu se saka akomana nezanu pf natogwiretwa ngaataure kuzbc neheraudi nezvimwe kwete panapa nana mtu nana yesi mazani ifungaza tawe ba kuza azizi kutawa ndatenda angu ndatenda angu ya ujezi pambe nini kubata
kwa mkwana nakana kastudio sebe muka seiva shamara kastudio sebe ne voseva tebele kastudio sebe inize mufunzo wopa msorope na wenetika u Zimbabwe no waizo kuchinzi kana kukanzi kuno fone wa kushitavu kwa maela nesu nilio kushitika Mzimbabwe wakafana nane kunzi mapurisa kangaka kumba maofisi MDC kana kukanzi kuno fone wa varimu rumende kana tuvarimu vanu tunga mire mapurisa zimwenu zengu wano kuna kuwa kuchinzi phone zao zanga zisingadaviri kuchikonzero ne zisingadaviri kuna kuti vanenge vachiziva kuti vari kuita uhoro vari kuita zvinhu zvisina kunaka ndosaka vasingadaviri mafoni avo uye imwe nyaya inonzi vanhu vanozonzi vanosungwa papera nguva vaya vakauraya vanhu mapurisa nemasoja aya vakauraya vanhu vaya vanozopuwa nguva yekunzi vanozosungwa gore rinouya aisi nhau here yekuti vaone mukana wekutiza vanozonzi vanosungwa gore rinouya kuti se zvinonzi kusunga munhu zvinoda kuti utange wamboita zvekuchera munhu kuita kunge munhu ari kuita zvemaini vanotadza nekungosungwa izvizvi ndopane mubvunzo wangu chetewa
nini ndine gogo akangozvimirira vasingadi havo kutaura zita ravo kuti ndiani asi nyaya yavamunangagwa iyi yatinetsa iyi vamunangagwa vatototadza kutonga nyika iyi ngavangopawo vamwe iko zvino tinorwara hatigoni kana kuenda kunorapwa kuchipatara asi ivo vakagwara vanobuda muno munyika nokuti muno munyika hamuna mushonga hamuna madoctors isisu vacho vari kuti vanhu vakativhotera havasisinei nesuyo vachitaura zvokuti takavavhotera hatina mumbovavhotera isi nokuti vari kutidzungaidza baba vari kungorarama ivo nemhuri yavo isu tiri kufa izvozvizvi tiri kubudiswa muzvipatara tichinofira kudzimba nokuda kwokuti ivo havana kana hanya nesu ngavasiye baba ava ngavachitongosiya zvavo
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakwikwidzi gumi nevaviri veDemocratic Party vari kutsvaga rutsigiro rwekupiwa mukana wekuzokwikwidza kuva mutungamiriri wenyika gore rinouya. Vatangopedza kuita gakava kana kuti debate mudunhu reOhio. Parunare tina Dr. Chipotendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vange vakatarisa debate iri. Mangwanani Dr. Dendere.
Mangwanani mwamukasei.
Kazvadizi maonei manzwei padebate raitwa iri?
Ndoona kunge nyaya yezveutano yehealthcare yadzoka iri front and center. Tanga takatarisira kuti kuda vachataura zveukraine neimpeachment zvakanyanyisa, asi paimpeachment vazhinji vari kubvumirana kuti vanoda kuona impeachment ichiitika. Kunze kwamai Tulsi Gabbard ndovega vanga vachiti kuda impeachment inogona kusava yakanyanyisa kufadza maamericans ose, asi taona kuti mademocrats mazhinji ari kubvumirana nezveimpeachment. Havana kunyanyisa kurwisana navaBiden panyaya yezvemwanakomana wavo anonzi akapiwa choko muhomwe nevekuUkraine. Iyoyo nyaya inenge isina kunyanyisa kudzikadzika kumadhemokrats. Asi nhau yezvehealthcare yaratidza kuti vese vari kuda kuti pave neprovision yekuti vanhu vese vawane kurapwa kuzere munyika yese, asi vari pane kakusawirirana pakuti zvinofanira kubhadharwa sei. Vamwe vari kuti vaSanders navaWarren vanofanira kubuda pachena kuti vanhu veruzhinji, maticha, manesi nevamwe vakadaro daro ndo vachazenge vachibhadhara mari yakawanda kana zvichinge zvaitika zveUniversal Healthcare.
Zvimwe zvavataridza kunge vanowirirana zvakaita sezvipi?
Vataridza kuwirirana panhau dzemabasa. Vese vari kupromisa kuti kuchazenge kuchiuya mabasa akawanda. Asi vamwe vari kutiona uye kuti kwava nemichina yakawanda wanda yaakuita mabasa aimboitwa nevanhu inogona kuzonetsa. Asi vari kubvumirana kuti vaya vane mari dzakawanda vari kumabhiriyoni vanofanira kuti vaabvisewo mari zhinji pamataxis. Sezvakaita ana Amazon nana Facebook nana Apple vanga vachiti vanofanira kubvisa chikamu chakati kuhurumende.
Kana makatarisa zvamanzwa nezvamaona, meseji yavo imeseji yasvika kuvanhu here?
Ndinoona sekunge vanga vachimhanya mberi, havana kunyanyisa kuchinja. Mai Elizabeth Warren vaBernie Sanders navaJoe Biden ndivo vanyanyisa kuwana airtime zhinji. Ndiri kuona kunge meseji yavo inongoapila kune vaya vanga vachivafarira, but handione sekunge debate iri ravahwinisa vanhu vatsva. Patwitter nepamwe pasocial media vanhu vanga vachitaura kuti mudebate iri vanhu vari interested nezviri kuitika kumidwest, but hazvina kurakidza kuti pane chido chekuti mavhotsi evanhu vatema nevamwe vemakanda matema vange vachiincludwa mupolitics. Saka handione kunge vawana vanhu vatsva, asi kuti vanhu vachangodzokera vane vaya vanga vachivafarira kubvira nakubvira.
Munoona sekuti pane abuda akamira mberi kwavamwe kupfuura vamwe here?
Ndinoona sekunge ivavo Mai Elizabeth Warren navaJoe Biden navaBernie Sanders ndo vari mberi. Handione sekunge vamwe vazhinji avanga vakangoti zii. Meya Pete vanhu vanga vachiti kuda vanogona kuenda mberi, but handione sekunge vazviratidza padebate rana.
Dr. Dendere, tinotenda zvikuru nemashoko amatibatsira nawo.
Aiwa, tinotenda imini kurama muchitipa mabasa.
Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vanga vachitipa zvavavona nezvavanzwa padebate raitwa reDemocratic Party kuOhio. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mitumbi makumi maviri nemisere yezvizvarwa zvekukinya zvakafa mutsaona yeEthiopian Airlines zvakaendeswa kumusha kuKenya nezuro. Ndege yeEthiopian Airlines yakadonha paJoni Addis Ababa muna Kurume ikauraya vanhu vese vakange varimo vanoita zana nemakumi mashanu nevanomwe. Kinya yakarasikirwa nezvizvarwa zvayo makumi matatu nevaviri mutsaona iyi. Sangano reUnited Nations rinoti hafu yevana vose muAfrica havana kunyoreswa panguva yekuzvarwa kwavo uye havana mapepa ekuzvarwa kwavo. Izvi zvinokonzera kuti vasawana batsiro muzvinhu zvizhinji zvinosanganisa zveutano nezvedzidzo.
Mulenge anatitienera kusangalala chapi osati tisidenyana chiko ipapa chamunorowera naipapa
amuna kunezana tikazi changa hapa
chinja impaka esingo ekurwisana
tijambe tikitaka presha topasi angasepaka
saka sai bake nguwe
Gai bake kambo kanonakidza zvikuru kanobva kuna Freeman achibatsirwa naMacheso. Sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, regai tibotarisa zvanga zviri munhau. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.